Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwamunangagwa kutsvaga utano mugate, hino kuti hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonocheresa vabata kunonga.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kwavanoti kumbonyekedzwa kwenhengo dzebato ravo nehurumende.
Vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo, vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo.
Hurumende yokanzura maresinesi yamamwe masangano akazvimirira. Nyanzvi mune zveupfumi dzopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko eRBZ ekuti yakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora hurumende yava Emmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti iri kuita nhengo dzebato ravo nechinangwa chekuti bato iri risararame. VaChamisa vataura izvi pamatare edzimhosva kwanga kuchinzwikwa chikumbiro chenhengo dzebato ravo chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekunzi dzakaita musangano usiri pamutemo dzine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumbopinda mudare vachiteerera chikumbiro ichi, vaChamisa vati vaMnangagwa vave kutevera mutsoka dzevakambotungamira nyika vaIan Smith pamwe navaRobert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vemapato anopikisa. VaChamisa vati izvi zvave kusvika pamagumo pachaitwa sarudzo dzegore rino.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwavaMnangagwa kutsvaga utano mugate, hino kuti hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonocheresa vabata kunonga, kunononga madhara ekuzviraramira achifamba mustriti kubudiriro. Instead yekuti vanhu vasimudzirwe, vanhu vanokanganiswa, izvozvo zvinoratidza kupererwa. Asi kwazvinoora kuzvava kunopera, tinoziva kuti makata anosvira matero. So tatichitaura vanasikala vese, vanachibaya vese vari kutambudzwa, vatungamiri vedu vana machingauta, simbai. Hakuna chinouya nyore, nyuchi dzinoruma ndodzine uchi. Zvingarema zvingaoma asi makata anoshura matero.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva yake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani mudare. Magweta evasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vakosa machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya akumbira dare kuti ripe vasungwa ava mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo, achiti hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Magweta aya ati vasungwa ava vanhu vari kushungurudzwa kuti inhengo dzebato reCCC uye henganzi imhosva kuti vakaita slogan yebato ravo sezvo nhengo dzeZANUPF dzichingoitawo maslogan ebato radzo pasina zvipomerwa. Magweta aya atiwo madzimai mazhinji ari pakati pevasungwa ava vanhu vane vana vari muzvikoro iro vari kuda kuriritirwa uye ati vamwe vasungwa ava vane zvirwere zvakasiyana siyana zvingangokomba kana vakaramba vari muhusungwa vasingaonekwe na chiremba vavo. Magweta aya aenderera mberi achiti hazvinganzi vasungwa ava vaive nechinangwa chimwe chete sezvo vakasungirwa panzvimbo dzakasiyana. Asi vachuchisi venyaya iyi avo vanga vachitungamirirwa navazebhedhaya bofu vati vasungwa ava vanogona kuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvo vazhinji vavo vari vagari vemubudiriro mavakasungirwa vachiita musangano wavo. Vachuchisi vatiwo pane vamwe vanhu vane chekuita nenyaya iyi vasati vasungwa zvavati zvinogona kuita kuti mapurisa agonetsekana nekuferefeta nyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vatenda kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chavo.
Magweta apedza kuadresa dare redu, magweta ehurumende vachakamira nematsiro vachiramba kuti vasungwa vese vatenderwe kubvisa mari yechibatiso. Isu taedza kupa zvikonzero zvinobatika zvekuti vasungwa ava vatenderwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Ataratidza padare kuti hapana mareasons akakosha avanganyimirwe bheu vese pache zvavo vane dzimba dzavanogara. Iyi haisi mhosva ingachiitisa yekuti munhu angatize kana mhondi chaidzo hadzisi kutiza wani dziripo dzinenge dzabvumirwa kubhadhara mari yechibatiso. Uye zvakare tati havagone kunzi vangave chekuita nevamwe vapakadzi sezvo vapakadzi ava vasina kudurwa kuti ndivanani. Saka hatigone kuti vanhu vangazointafiya namawitnesses asingazivikani.
Mutongi wedare Muzvare Yeukai Dzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nechishanu. Vasungwa ava vakasungwa vari kumba kwavamachingauta kubudiriro kwavanonzi vaiita musangano usiri pamutemo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava avo vanoti vaita musangano wekomiti yebato ravo yepresidential assembly vanoti havasungirwe nemutemo wemaintenance of peace and order act kutsvaga mvumo yekuita musangano sewavaiita kana usiri musangano neveruzhinji. Zvichakadaro kutongwa kwemumiriri wezengeza west muparamende vajob scala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kwaenderera mberi nhasi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaedmore runganga vachienderera mberi nekupa humbowo kudare. Varung'anga vaudza dare kuti havana kufambisa basa ravo zvakanaka mukuferefeta nyaya iyi sezvo vakanyora mastatimendi akasiyana siyana panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rasvitsa gore raumbwa uye rinoti rakagadzirira kuumba hurumende inotevera pamwe nekuunza shanduko muZimbabwe. Asi vamwe vanoti hazvina kujeka kuti bato iri richakunda sei sezvo risina hwaro kana utungamiri mumatunhu ese emunyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vari kupara nezvafanisa kuitwa nebato ravo pangopera gore vari parura.
Tiri kupemberera gore rimwe chete mukomana yelo musikana yelo kubva achitangwa 24 January takauya kunyika tikaparura mwana uyu tikati wavako mwana uyu anonzi Triple C. Asi hatisati tamuombeka kana kuti kulonja kunozikana munyaya dzematongerwo enyika. Saka tikufara kuti pagore iri mwana uyu wadadisa, wamwisa mvura pamaitiro ake, wakagona kutsuna. Kuma MP kusarudzo dzatakaita dziri 28, akaita 19 out of 28. Takatsuna kusanganisira mamwari kumaruwa kuna namulima kwaimbokuinwa kana tukwaibirwa nezanu PF takanobvongodza imomo tikanotora iri Triple C. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kupemberera kubata kunoshamisa.
Vachamisa vatiwo
takwanisa kuzikanwa muregion musadak, takwanisa kuzikanwa kuAfrica mese muno, inongova Triple C yelo chete chete kwese maofisi mastate house ese anototidana. Tatiri kuinauguration kuLesotho, munozaza takaenda kuinauguration kuZambia, takaenda kumainauguration kuKenya, takazongotoregera kuenda zvedu asi takokwa nokuti kwese kuti akuzikanwa.
vachamisa vachemachema kuti bato ravo riri kusangana nezvibinga mpinyi zvakawanda.
Tinokushungurudzwa kuti vana vasikala, vana vachivaya, vana machingauta ma MP edu nevamwe vatungamiri machange champions edu vari 25 nevamwe 17 or so vekunyatsime vachine mhosva dzavari kupuwa dzongopomerwa. Takaruzawo mamembers edu akashayika, vana mo Blessing Ali, vana Mboneni Ncube vakabaiwa pamusangano neve ZANU-PF. Saka izvo zvinotirwadza, nevari kusungwa vakawanda vari kushungurudzwa.
Vachamisa nevamwe vavo vakaumba Triple C gore rapfuura mushure mekusiyana nebato reMovement for Democratic Change zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court, uyo wakati vachamisa vainge vapinda pautungamiri hweMDC zvisiri pamutemo. Asi vamwe vanopesana nemaonero ebato reTriple C vakaita savaPeaceful Sibindi vanoti bato iri rine dzinyekenyeke sezvo risina bumbiro remutemo uye utungamiriri hwakajeka.
Sekona kwangu Triple C inofanira kuve ine bumbiro remutemo rinoratidza kuti vanomirirei ende uye zvidu zvevanhu vanozozvifambisa sei. Chimwe chechipiri ndechekuti Triple C inofanira kuve ine mastructures, nekuti izvezvi hatisi kuziva kuti tongoziva kuti kuna chamisa chedu.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda musangano reZimbabwe Democracy Institute vavekedzela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti Triple C yakarongeka uye inotove nehwaro, kunyange hazvo izvi zvisina kuziviswa kuvanhu vese.
Vanhu veopposition vari kuchinja mupaka, vari kuchinja from traditional zvatakajaira kuti ndio politics, vari kuuya nenew form of politics which is the guerrilla strategy. The guerrilla strategy which was actually used before during the liberation, like after vaona kuti the enemy vavengi vavo vanoona ma strategies.
Parizvino Triple C ine nhengo gumi nepfumbamwe dzeparamende, uyewo inoti ichakwikwidza musarudzo dzegore rino, asi inoda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe kuti pave nesarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende inoti yakakanzura marezinesi emasangano mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe, kana kuti 291, akatyora mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. Asi sangano guru rinomirira masangano akazvimirira renon-governmental organizations, kana kuti NANGO, rinoti hapana nhengo dzaro dzakatorerwa marezinesi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo.
Reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense awo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega. Vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega. Zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo, vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo. Mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanorejistwa, avanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite. Saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered.
Mamwe masangano akatorerwa marezinesi anosanganisira Willy Musarurwa Memorial Trust, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Kariba Interdenominational Church, Zimbabwe Student Christian Movement, Women Institute, Karoi, neMangura Community Service. Mukuru wesangano guru rembatanidzwa wemasangano akazvimirira renango vaNLC Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi.
Kune vagara vari kuoperatawo hatiwakudzira kuti varambe vachisubmita madhokumendi anodiwa kuti vange vachikwanisa kuramba makontrakti avo kana kuti mabedi mabisi dao achi umizwa duwande wa chiramba wa chite mabasao
aswa nongora nyaya dosu matonge lwenyika wa rejoicing wenya vano chinangwa che urumende kuda kutishi zira masangano anoshanaka zvimirira kuti vasachoropo dze urumende
kuda kungoita kuti vango chikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rino tsanangudza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo
izvi zvatsigirwa nemukuru wecenter for natural resources governance Vafarai Maguhu vanoti zviri kuita urumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika
urumende iri kuisa gokora kuma PVO kuti pasave nemukana wekuti vanotsukunuka
Vamaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimirira
PVO number 1 ari private number 2 ari voluntary saka kuhurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrol space ye civil society
asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaine saradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya
vese vasina chekuvhunduka havafaniri kuvhunduka avo vanovhunduka shuwa vhundukai muchabatwa
hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO amendment bill iro rave mudare resenate vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva redzidzo kana kuti International Day of Education. United Nations yakatara kuti zuva iri richerechedzwe musi wa 23 ndira gore rogaroga. MuZimbabwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti vakazvipira kugadzirisa zvinhu munyaya yedzidzo uye kuti vana vaende kuchikoro pachena. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Robert Masaraure, vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Isu muno muZimbabwe seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichange tichirana an online campaign musi wa 24 January iwoyu yatichange tichiyeuchidzana macitizens kuti vazive kuti education is a public good yatinofanira kuramba tichimanikidza hurumende yedu kuti ikwanise kuisa mari yakawanda tichitarisa zvisungo zvakaita seinition declaration tichitarisa zvisungo zvakaita sedaka declaration apo vanosungirwa hurumende kuti tisange tichiisa mari in less than 20% of national budget kueducation tichitarisa muZimbabwe gore rino budget redu rakanga rangwa rine mari inoda kusvika 40% ichiiswa kueducation iri pasi zvakanyanya kana tichitarisa mari inenge ichitariswa nedaka declaration ine zvinotarwa nemutemo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kuti vana vese vawane dzidzo tisave nevasikana vanoenda maearlychild marriages vakawanda tisave nevana vanotanga kuita madrugs zvakanyanya vatadza kuwana dzidzo tisave nembavha nemhondi dzakawanda dzinogadzirwa nenyaya yekushaikwa kwedzidzo
izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe
matambudziko avarairidzi chigadza pasi mimba yomusikana chikurukuru ndechekuti varairidzi vabereki vanotambira mari shoma shoma zvinopawo kuti vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro saka pazuva rakadai varairidzi vanenge vachichemawo kuti hurumende ngadzione kuti vana vese vaenda kuchikoro including vana vavarairidzi ende imwe weyo kuona kukurudzirawo kuti vana vaenda kuchikoro kucreate maopportunities emabasa munyika nokuonawo kuti varairidzi vapewa mari inokwana asiwo tinenge tichikurudzira zvikuru kwazvo kuti hurumende itore responsibility yayo yokuona kuti vana vanoenda kuzvikoro pachena izvo zvisingazopi kuti vana vavarombo vasare kudzimba
munyori wezvemutemo mune rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro rezinasu vaBoris Muguti vanoti sevadzidzi vanokoshesa zuva ranhasi asi dzidzo yave mamvemve munyika
tinobatana nevadzidzi vepasi rose tinobatana nevadzidzisi vepasi rose kupemberera zuva iri nekuti izuva rakatikoshera zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo nekuti kuti pave nachiremba dhokota anenge abva nemudzidzo anofanira kutanga adzidza kuti pave negweta loya rinenge rabva imomo mudzidzo kuti pave nevanobhururutsa ndege mapilots vanobva zvekare kune dzidzo maproducts education. Asi vana veZimbabwe hatikanganwi kuti zuva iri izuva rasvika tine misodzi pamatama sevadzidzo vemuZimbabwe, izuva rasvika dzidzo yedu yemuZimbabwe iri mamvemve yakasunama isina kumira zvakanaka. Nokudaro tinoti tibatane pamwe chete vadzidzi nevanodzidzisa, nekuti panguva ino hatisi kurwadziwa chete tirisu vadzidzi, nyangwe vari kudzidzisa vari kurwadziwa, nekuti mari dzavari kupuwa imari dzisingakwani chinhu. Vari kuwanikwa vachinonhonga svosvede muromo, asi varivo vanhu vanoita kuti dzidzo iende mberi. Isu vadzidzi vacho zvekare condition yedzidzo yedu haina kumira zvakanaka.
Mashoko avo kunyika dzepasi rino, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nemitemo inopa munhu wese, murombo kana mupfumi, mukana wekuwana dzidzo. Gore rino zuva iri rinonzi rakanangana nekuratidza rutsigiro kumadzimai ekuAfghanistan ari kurambidzwa kuenda kuchikoro nehurumende yechiTaliban. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vakawanda muhurumende yeUkraine vazivisa kuti vasiya basa nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVyacheslav Shapovalov ndemumwe asiya basa. Vamwe vakuru ava vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori. Zvichakadaro, nyika dzemugungano reNATO dzichiri kutaurirana neGermany kuti itumire motokari dzehondo kuUkraine kuti ikwanise kurwisa Russia. Germany yati ichadzivisa munguva pfupi inotevera nezvedanho raichatora. America yabatana neEU neBritain kutemera Iran zvirango zvichitevera kutyora kwainonzi iri kuita kodzero dzevanhu vari kuratidzira mushure mekufa kwemumwe mudzimai wechidiki Mahsa Amini ari mumaoko emapurisa. Mahsa ainge asungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku remumusoro zvakanaka. Vatemerwa zvirango vanhu gumi kusanganisira makurukota ehurumende nevakuru vemauto kunyanya kubazi reRevolutionary Guard Corps. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rakaziviswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rekuti rakakwanisa kunge richibhadhara zvikwereti zvaro kumakambani akabudirira kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze webhanga iri, asi rakakundikana kuapa mari dzavo nenguva yakatarwa. Rakanaka chose sezvo richiunza chivimbo mune zveupfumi pamwe nekuwanisa makambani mari dzekuti awedzere zvigadzirwa. Bhanga guru iri rinoti rakakwanisa kuita izvi nekuda kwekuwedzera kweuwandu hwemari yekunze iri kupinda munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanaka chose rakatorwa neRBZ sezvo riri rimwe rematanho ari kutorwa nebhanga guru muurongwa hwaro hwekuedza kuwandudza upfumi hwenyika.
I think zvakaitwa nebhanga reReserve Bank zvekuclear backlog yeforeign currency auction malotments idanho rakakosha, zvinonza confidence pamisika yemari, zvinonza kakugadzikana uye zvinobatsirawo vemabhizinesi kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo. Saka izvozvo zvakakosha. Of course pachine zvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa, takatarisa nyaya yeforeign exchange management.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvakanaka kuti RBZ yakakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi havaoni izvi zvichozounza chivimbo munyaya dzeupfumi hwenyika.
Kuti vanhu vanga vakatenga mari dzokunze vabhadharwa chinhu chakakosha uye chinhu chinoda kutendwa, asi hachisi icho chinounza chivimbo. Tichaunza chivimbo chivimbiso chavaita chekuti kubva iko zvino mabhizi ese akaitwa anobhadharwa mukati me14 days. tikakwanisa kuita izvozvo ndozvichaita kuti chirimbo chiuye kuekonomi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo chinofanirwa kuratidza kuti munyika mave nemari yekunze sezviri kuziviswa neRBZ izvi kuwanikwa kwemishonga muzvipatara vachiti izvi ndizvo zvinofanirwa kutungamidzwa mberi nehurumende.
Kana vachitaura kuti tava nemari munyika, chekutanga chatinenge tichida kuona tinenge takatarisira kuti zvipatara zvasumudzirwa here, kuti mishonga yakaita separacetamol yakuwanika here. Tinenge takatarisira kuti izvi ndozvinofanira kuva zvinhu zvinofanira kuenda pamberi pezvinhu zvose munyika, nekuti munhu wese nepamwe achazodawo kuenda kuchipatara. Asi tinonzwa zvichinzi madrugs akaita separacetamol chaiyo haasi kuwanika. So ndochekutanga chinofanira kugadziriswa nehurumende kana zvichinzi mari yawanika. So kuti zvinhu zvingagadzirisika, handinoona sekuti uku kutaura kwekuda kwekubata vanhu kumeso.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamuyarira vanotiwo izvi zvinhu zvagara zvichiitwa nebhanga guru asi zvisina chiyamuro kuvashandi.
Because vave clear backlog vaakutaura kuti izvi zvokwanisa kunge tichipa within 14 days tenge tichikupa mari yaunoda USD. Asi muchaona kuti mushandi achaenda for 2, 3, 4, 5, 6 months asati apiwa mari. Achinzi hatisati tawana mari naivo vana muzvina bhizimisi, zvinhu zvedu hatisati zvanyatsoendeka. Painozowanikwa anenge achipiwa ari maZW nemabond coins kana kuti mabond notes. Saka hazvina chazviri kubatsira kunyika yedu yeZimbabwe.
Saka chii chinofanirwa kuitwa nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ari kubata makambani nevashandi? Vashamuyarira vanoti
changadai chatoitwa ndechekutoti Reserve Bank of Zimbabwe ngaichisiyana nezvekuramba ichitarira vana muzvina bhizimisi mari kuti tokupai mari yakati munguva dzakati. Mari ngadzingowanikwa muekonomi, mari ngadziwanikwe mumabiroad change. Vana muzvina bhizimisi, vana muzvina kambani ngavaende vachinowana mari idzi mumabiroad change.
RBZ yakazivisawo kuti ichatevedzera mitemo inobata mafambisirwo emari dzekunze kana kuti foreign exchange auction rules, iyo inosungira kuti vanenge vabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze wawaniswe mari dzavo mukati memazuva 14. Bhanga guru rinoti izvi zvichabatsira kuti mutengo wedhora rekunze urambe wakagadzikana, izvo zvinozoitawo kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Asi nyanzvi dzeupfumi dzakawanda dzinoti dzinotenda maruva dzadya chakata. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, mutungamiri Nkomo Studio 7 ari kutarisa matambudziko osangana nevechidiki nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshora kwavanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo nehurumende, idzo dzavanoti dziri kusungwa dzisina mhosva. Hurumende inokanzura marezinesi emamwe masangano akazvimirira, asi mubatanidzwa unomirira mamwe masangano akazvimirira weNanko uchiti hapana nhengo yavo yatiyarasikirwa nerezinesi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko ebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekuti rakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at huaweinews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.huaweishona.com. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lelithuba lokubonga uJonga ngokusinika indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo enkulu Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Zibandlela 2023 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
what is clear is that my brother Mr. Mnangagwa is back to his old ways. He's panicking, he's jittery, he knows that the writing is on the wall. He knows that defeat is imminent, and this is why he's resorting to desperate tactics of fighting what is inevitable. Change is coming, change is in the air.
Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, Mnumzana Nelson Chamisa, namhla usole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe.
Lokho kwenza ibandla lesithuba siyako sine-confidence vele ngitshola kawani sako sincedisi sokusele 6 months ukuthi siye kuma-election akulama-structure i-constitution yakhona yazakala so ngane into yakhe nochamisa ufuna ukuyenza labafunayo ngesonto lazulu.
So kungumnyaka lokhe labunjwayo ibandla le-Citizens Coalition for Change CCC, kodwa lokhu lingelasisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ngithathele izindaba zakobulayo sezinxuswe yikomiti yadalela ephalamende ebona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo asezenzayo sokutholiswa kwentathelo zindaba ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, lamhlanje usole kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe esithi ujonge ukulitshabalalisa. UChamisa uthola amazwi esemthethwandaba kamanje eHarare lapho kusahlulelwa isicelo sokuthi amalunga ebandla lakhe awebudiriro atholiswe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolutaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba ephume emthethwandaba, uChamisa uthi uMongameli Mnangagwa usehamba enyaweni zikamuyi owake wakhokela leli lizwe, uMnumzana Robert Mugabe, edabeni lokwethula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo.
It is evident that Zimbabwe is broken. It is evident that the rule of law
yisibonelo sokuba ilizwe kalisamanga kuhle, kuyisibonelo sokuba akusalandela umthetho, sizintandane sezobukhokheli njalo siyasilela kunkokheli.
Asisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, ukuthi sizwe icele lakhe kulolu daba njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umsakazi weStudio 7 kunsukwana yesanda kwedlula ukuthi umuntu wonke kumele abhekane lecala lakhe emthethwandaba ayabe elidalile kungakhathalekile ukuba ungubani. Esinye isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mthutsa upha umbono wakhe phezu kodaba lokusolwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
UMnumzana Chamisa uyakwazi ukuthi siya ku-election ka-2023 and ungakhangela ababhalayo kumaphephandaba especially le news day yamalangeni adlulileyo baphume besithi ama CSOs athi wona ngomnyaka ka 2023 sokuqiliwe kudala. Lokho kutshengisa ukuthi wonke umuntu kungabe kungama CSO, kungabe kungamabandla azombusazwe, kungabe kungabantu abeZimbabwe sebenanzelele njalo sebekubonile ukuqina kwezana uPF aluba sisikhangelele le election siyakiyo.
Amagqwetha amela abasolwa laba abagoqela ummeli weBudiriro edalele parliamente umnumzana Costa Machingauta, lo mmeli weMkoba umnumzana Amos Chibaya bacele umthethwandaba ukuba bavunyelwe ukuhlawulela ibheli. Amagqwetha la aqhubeka ethi abesifazane abangabanye bababotshiweyo kungabantu abalabantwana abaya esikolo, kube labanye abalezifo ezichiyeneyo eziyingozi ma bengala belokhe bevalelwe benganelisi ukubonana labodokotela loba ukuyathatha imithi yabo. Kodwa umtshutshisi umnumzana Zebadaya Bofu uthi ababotshiweyo laba balakho ukuphazamisa abafakazi ma bengavunyelwa ukuhlawula ibheyili njengoba iningi labo kuyizakhamuzi zemzini weBudiriro. Elinye lamagqwetha ababotshiweyo laba umnumzana Wilbert Mandinde uthi uleqiniso lokuba sebewugqibile umsebenzi wokwethula isicelo sababotshiweyo laba.
In our application, we think this is not a serious offense. This is an offense which actually attracts a fine with an option of imprisonment.
Sibubeke sobala kusicelo sethu ukuba leli kungasicala elikhulu, kulicala lapho kumele bahlawulise imali yefayini. Asikhona ukuba laba abantu kungabantu abangabaleka nxa sikhangele icala abalethiswayo.
Umantshi unkosikazi yeukayizula uthi uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu kusicelo sebheyili. Laba bantu babotshelwe emzini kaMachingauta eBudiriro 5 lapho ababikwa babebuthene okungekho emthethweni ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Kodwa bona bathi babeqhuba umhlangano wekomiti yebandla labo okuyinto abathi ayidingi kucela imvumo emapoliseni phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order. Kusenjalo ukuthoniswa kommeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala owetheswa icala lokuphehla udlakela ngomnyaka 2020 kuqhubekela phambili lamhla ipolisa elenza uphenyo kulolu daba uEdmore Runganga eqhubekela phambili ngokupha ubufakazi. URunganga utshele umthethwandaba ukuthi akazange anelise ukuqhuba umsebenzi wakhe kakuhle ukuphenya lolu daba njengoba wabhala ama-statement achiyeneyo kulolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngalolu daba.
State police witness was one of the police officers involved. He gave his testimony and he started the process of examination. We are continuing the process of examination tomorrow.
Abashushisi bamise umfakazi wabo okungomunye wamapholisa awenze uphenyo kulolu daba. Sambuza lathi imibuzo, sizoqhubeka kusasa simbuza imibuzo njalo.
Umnumzana Jenesani Ntungagwa ocubungula ezombusazwe usola ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo elizweni ikakhulu abe-CCC.
Abe-CCC yinhlanganiso yezepolitiki. Balemandla okuba umsindo, ma sitsho umsindo angitsho umsindo kumbeni okuphosa amatshe kumbeni umsindo wokulwa labantu, kodwa umsindo wokukhuluma wokukhankasa ama-workshop. Abalemsindo emhlangano bekhuluma lodaba lonalolu zwakale. Balemsindo lawo okukhuluma lama esingathi ngama diplomatic missions bezama ukubonisa amanye amazwe ukuthi bona bacabanga njani. Ngibona ikakhulu ilizwe leZambia kusadake lingani lilalela ikakhulu abe-CCC.
Umantshi kulolu daba unkosikazi Wongai Mchuchuti Kuriro uthi lolu daba luzongena njalo emthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Usuphelile umnyaka lokhe labunjwayo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingela sisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ibandla lelithi kalisoze lilandele indlela zakudala zokudinga usekelo lisithi uZulu uzabakwazi abakufunayo. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana kwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacela we-MDC ehlukeneyo. Elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance. Loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe nguMonzora. Nanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi umnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba.
Ibandla le-CCC kufuze libe lama structures ukuze likwanise ukuncintisana ne-ZANU-PF kukhetho oluzayo, ngoba nxa bengelama structures kuyahlupha ukuthi babone ukuthi bayancintisa njani i-ZANU-PF kukhetho. Njalo kufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani, njalo ngubani ayabe esesikhundleni.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Matthew Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokho kwenza ibandla lithuba siyabo sine-confidence vele nitsholakawana akusincedisi sokusele 6 months ukuthi sekuma-elections. Akula ma-structure, the constitution yakho nayazakala. So ngani into yakhe yena uShamisa afuna ukuyenza daba afunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho lo. Ikuyenzeka nje kuphela ukuthi abakhona yiwo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani ilamandla okususizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu baza kulungisisa.
Sam siqinile, sikhangelele ukubana ke sizaba lomunye umnyaka leminye iminyaka sisiya phambili sikuhulumende ke obuyayo. Sibonga abahlali beZimbabwe abatsha, abadala, omama, ugogo, abasixhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC, ikakhulu kuma-by-election, isapoti esayithole ebantwini kale sesephalamende.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhetho lwalonyaka.
Uthi abantu be-CCC sebetshintsha amakhadi, batshintshela iZANU-PF amakhadi, sebesebenzisa i-strategy esingayisibiza ukuthi from i-analyst yami ukuthi i-gorilla strategy eyokuthi alikhulumi into eliziplanayo i-citizens laleni. Uyakubona? So indlela asebenza ngayo le yokuthi abakhulumi ukuthi organizing secretary befaka aba-official bazame ukuthi belahlise ini iZANU-PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha isikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi ukunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye wonkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi ibandla lakhe lisekunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele, ekumele siyikhangelele lapho esiya khona kukhetho luzayo luka-2023.
Ukuze kubunjwe i-CCC icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. La MDCT-ndaba livimba icele ele-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC lase limtshayisa ngekhanda, weza leqhinga lokubumba ibandla elitsha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edayele ephalamende we-MDC Alliance axotshwe kulelo dale nguMonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lahle langena ukhetho lukaMbimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla ephalamende ezifika ichumi lasishiyagalolunye 19 endaweni ezifika amachumi amane lasishiyagalombili 28 lapho elancintisa khona. Ngimele isidudu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Yenhlathelo zendaba yakobulawayo uMandla Chuma kanye lolulu Brenda Harris zinxusiwe yikomiti edalela ephalamende ibona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo abasenzayo sokuthi intatheli zindaba zitholiswe ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Uchuma uthi yena intatheli zindaba kumele zifakwe kuhlelo lwalabo abavunyelwa ukuvota ngepost, abagoqela amasotsha lamapolisa. Uthe umsebenzi wabo wenza kube nzima ukwenelisa ukuyavota besendaweni lapho abahlala khona, ngoba beyabe besebenzela khatshana lezabelo lapho abahlala ngelanga lokuvota. Ikomiti le ithe izahlangana loChuma loHarris mhlaka 2 Nhlolanja. Ugayena Gumede Saidi weStudio 7 wenelise ukuxoxa loChuma ochasisa kabanzi ngesicelo sabo lesi.
Ngemva kokunanzelela ukubana intatheli izindaba bezingavoti ngazo zonke isikhathi nxa kulokhetho eZimbabwe ngenxa yokuthi zabe zisebenzela ezindaweni lapho ezingahlali khona, silobe incwadi silobela idale lephalamende ngo-April ngomnyaka ophelileyo, cela iphalamende yeZimbabwe ukubana iguqule uSection 73 owe-Electoral Act bese bevumela intatheli izindaba ukuba zibe yingxenye yabantu abangenelisa ukubana bavote ukuqala kwabo bonke abantu nge-postal voting njalo okwenziwa ngabebutho kanye lamapolisa. So sithe sesenze lokho kwathi ngoJulayi idale lephalamende labuya lasilobela njalo incwadi lasazisa ukubana i-petition yethu yamukelekile.
Kungakutshengisela ukubana sebaqalisana ukuhluza udaba lwenumbi izikhalazo zenu.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesihlanu sathola enye njalo incwadi evela khona ngale udale lephalamende eHarare besazisa ukubana udaba lwethu esaluphanyeka ephalamende seluqalile ukubana luhluzwe. Besinxusa ukubana size khona ngale eHarare mhlaka 2 ukuze sizochasisa ngokugcweleyo ngodaba lwethu.
Kuyini elikukhangeleleyo lina njalo kulomthetho na okhona ongalihlanganisa lani lalabo abanye abavotayo besebenzisa iposi?
Khangele ukubana siye khona ngale eHarare eviki elizayo siyehlangana leportfolio yeJustice Legal and Parliamentary Affairs sichasise kabanzi ngepetition yethu esayihambisa khona ngale ePhalamende. So esikukhangeleleyo thina ngepetition yethu leyo ukubana uSection 73 we-Electoral Act ovumela amapolisa lamasotsha kanye lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela phandle kwelizwe ikakhulu kuma-embassy ukubana zivote kuqala nge-postal voting uguqulwe ukuze ama-journalist labo babe ngabantu abenelisa ukubana bavote labo ngaleso isikhathi, ngoba ama-journalist ngabantu abasebenza nzima okuthi ngesikhathi sokhetho babe ngalaso isikhathi sokubana bayivota. Okunye njalo ukuthi babe besebenzela endaweni lapho kungelama polling station abo khona, ngoba sikunanzelayo ukubana lapha eZimbabwe umuntu uvotela ku-polling station yakhe. So nxa usithe wasuswa wena uhlala eCholoje wayasebenzela koBulawayo kutsho ukuthi wena awusenelisi ukuthi uvote. So kukhangele ukubana umthetho lo uguqulwe intatheli izindaba zithole leli thuba ukubana zivote, ngoba esikhathini esiningi bezivele zingavoti kuwo wonke ama-elections ebesenziwa kuleli eleZimbabwe.
Lo ke nguMandla Juma intatheli izindaba yakoBulawayo exoxe loGayina Gumede Saidi ecingweni ekhona ngale koBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intengo yamaqanda ekade siqonge okwamagama khonapha eMelika ibikwa isisehla kancane, kodwa kubikwa kuzathatha inyanga ezingaba ngezine kumbe eziyisithupha ukuthi umehluko wale ntengo ibonakale emavinkilini kubathengi. Inhlanganiso yezindaba iReuters News Agency ibika ukubana intengo ibisikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula kabili, 138%, 138% kudazeni ngayini, okubangelwe yikuqhamuka kumkhuhlane we-bird flu. Inani labafileyo kusehlakalo sokudutshulwa ngomunye undoda ovuke ubhova ngomgqibelo edolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika seliqongelaya kwabalishumi lanye ngemva kokutshona koyedwa kube linyazwe kakubi kulesi sehlakalo. Kuthi intatheli zindaba zakwele Cameroon zitshayele ihlombe umunye wazo uMartinez Zogo othunjwe ngolwesibili kweviki edluleyo wazobonakala esefile ngemva kwensuku ezinhlanu. Inhlanganiso manyana wentatheli zindaba kulelo lizwe ichaza ukuba lesi yisenzo sokubulala ngochuku okwenziwe uzoko obele minyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa. Bosomabhizimusi abakuhlangothi lokulungiswa kwempahla babika ukubana basebenza nzima ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okuyikho njalo okwenza ukuba impahla ezilutshwane ezilungiswa elizweni zigcine zithengiswa ngentengo ephezulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwempahla kanye lokuthengiselana luthi uhulumende usehlele inhlelo esizakwenza ukubana imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla lula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuguguteka kwesimo somnotho eZimbabwe kubangelwa yikwehla kwesilinganiso sempahla ezilungiswayo elizweni, okubuya kudale ukusilela kwemisebenzi elizweni jikelele ngoba kuqhatshwe abantu abalutshwane. Ukwehla kwempahla elungiswa elizweni kutsho ukwehla kwesilinganiso sempahla ezizathengiswa phandle kwelizwe. Ngakho-ke le mali evela kwamanye amazwe engena elizweni iyakwehla njalo. Unkosikazi Wayne Khumalo olungisa impahla ekobulawayo uchasisa ngenhlupho ahlangana lazo ekusebenzeni kwabo.
Ingxaki enkulu yokuselela kwe-foreign currency in the manufacturing industry. Ama-raw materials ethu nxa siwathenga siafuna strictly i-foreign currency, kodwa thina ngapha nxa sesitrade sesibhadalisa we accept le mali yalapha elizweni. Lokhu kusenza kube nzima kithi ukuthi sithi increase our production, sigcina sesikukapacity efanayo loba kumbe kuleya besingani isiyehlile. Okunye njalo kuluhlupho i-issue nale e-fuel, ama-prices angekho stepu angahlalisekanga. Lokhu kugcina kusenza vele siphazamiseke emsebenzini yethu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kwesilinganiso sempahla elungiswa elizweni.
Ukuthi nxa impahla ezenziwe elizweni lakithi zincipha, kutsho ukuthi zona lezi ezilutshwane ziyabe zihlele zizamele intengo yazo ikhuphuke ukuze kube nalokho esingakuthi i-rationing, kube lokwabelana kwempahla ezilutshwane. Lapho kutholakala khona kule mpahla ezilutshwane kulabantu abaningi abazifunayo, okuvamileyo ukuthi intengo yalezo mpahla iyakhuphuka. Ngakho ngelo kakhulu kuswelakalo yemali yangaphandle. Imali yangaphandle iswelakala ngoba lathi impahla esizithengisa kwamanye amazwe zilakho ukwehla ngenxa yokuthi isimo somnotho umhlaba wonke jikelele singathi sinciphile. Ngakho-ke
umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi kuyadingeka ukuqiniswa kokuhlolwa lokusetshenziswa kwemali ekhangelelwe ukufakwa nguhulumende kuzibanga zonke zokwenziwa kwempahla elizweni.
As farmers in the productive sector and have been the main pillars in the foreign currency earners in the country,
abakuhlangothi lokwenza impahla njalo siyinsika eletha imali yangaphandle elizweni. Siyasamukela isinqumo sikahulumende sokuthuthukisa ukwenziwa kwempahla elizweni, njalo lokhu kuzehlisa impahla ezithengwayo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa sikhangelele ukuthi kufanele kuthuthukiswe imali leyi kuzigaba zonke zokwenziwa kwempahla.
Umphathi ntambo wogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwempahla kanye lokuthengiselana, unkosikazi Sekhaya Nzenza, ekhuluma lephephandaba le-Newsday uchaze ukuba uhulumende selungisa inhlelo ezizakwenza ukuthi imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla. Wengeze ngokuthi uhulumende uyananzelela ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yangaphandle emkambo omnyama ngentengo ephezulu, kungakho sehlele ukuba imali yangaphandle itholakale lula kwabenza impahla. Lokhu kuhlose ukuthuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni njalo kwehlise ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Okwakhathesi idola elilodwa elemelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-1100 Zimdollars. Emkambo ongekho emthethweni kodwa emkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithengwa ngamadola angaphansi kwenkulungwane, i-850 Zimdollars. Ngimele Studio 7 ngobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba uthi xa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UChigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho bese kuphikiswa impumela yalo. Kesizwe amazwi kaChigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. Is there any anomalies in that voter's roll? What if at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election? But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do, for whatever reason, and whatever their opinions and views are, is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
Okhetho soluseduzane ngoba nxa umongameli esesayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation awusoze kumiswe ukhetho, kutsho uChigumba. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nomkhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile. Kukanti-ke nalaba abakuphawa nabo bayafisa ukuthi abe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi nabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanyingaselenyambile inhliziyo, ngalokho bengibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti, ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo, kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi bebe ngukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla, njengalokhu esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho.
Phansi lapha akukho umdladla okhona, ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections ziqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxasi siyakhangela i-opposition yakithi, bonani i-opposition yakithi iviki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengoba lusitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubuyela ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana nezanuphilo, ngoba bonani uhulumente okhona lephathi ebusayo, kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba ababaphikisayo
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Francis Jeremiah.